Sachi garawe komiti ya paramende inoona nekuzvidzana nedzimwe nyika vakaindire sparadza vebato rezano PF vanoti vanhu vatambura uye kutambura uku kuchawedzera kana zvirango izvi zvikasabviswa.
Tava kunge nyika iri muhondo, tava kunge tafanana nesiria asi hatisi muhondo. Izvi zviri kuda kuti hazvisi zvega zviri kuitika izvi, ndezvekuda kuti Zimbabwe kana kuti bato riri kutonga ridze.
Vaparadza vanoti kunyange hazvo hurumende iri kutaura nenyika dzakaisa zvirango izvi, pane urongwa hwekuti nyika ifambire mberi kana zvirango izvi zvikasabviswa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti ichokwadi kuti zvirango izvi zvakanganisa upfumi zvekuti nyika ingadai yave pane chimwe chinano dai pasina zvirango izvi. Asi vanotiwo utongi husina kunaka ndihwo hwakaunza zvirango izvi, uye kana zvikabviswa upfumi hahunaki kana paine utongi hwakaipa. Vamanyanya vanoti hurumende haifaniri kungochema nenyaya yezvirango vachiti zvirango izvi zvaifanira kupa hurumende mukana wekutsvaga dzimwe nzira dzeraramo sezvakaitwa nehurumende yavaIan Smith iyo yaitove nezvirango zvakaoma zveUnited Nations.
It's not so much about to expect a nyika dzese kuti dziite kind heart, dziite nerudo neni dzobvisa masanya. It's also a policy challenge yekuti inini mukaona muri pakatema challenge, how do you beat them?
Sachigaro vesangano reZimbabwe National Editors Forum vadhumisani muleya vanobvumirana vamanyanya vachiti kunyange zvirango zvikabviswa nyika haina kwainoenda nekuti vatungamiriri vari kutadza kutonga.
Infrastructure yakatokolapse muZimbabwe, tikatarisa marodzi, tikatarisa infrastructure yemvura, tikatarisa magesi, tikatarisa zvikoro, zvipatara, zvese zvakatokora. Kukolapsa inyaya yekuti government yava mugabe kutanga, izvino government yava munangagwa, vari kutadza kushandisa maresources mapublic resources kuita zvinhu zvinoenderana nevanhu nezvive zvavanhu, special kana tichitarisa infrastructure neservices, special services delivery.
Vamanyanya vanoti chinodiwa chete utongi hwakajeka nekuchena.
Hapana kwatinoenda kana tinogadzirisa nyaya yepolitical governance yedu nemamanagement systems anoteera pasi pazvo. Hapana kwatiri kuenda mazvona, nekuti kuti vanhu vasapoti government izvo zvinonetsa zvinozoti ine mhaka iyi, havagoni kuvasapota nekutaa vamwe vari kutosva kana kuti tisapotane navo vanotibira zvinhu zvokuti vanotiitira zvokuti tenda inopesera yatogwana nini.
Munyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato guru rinopikisa reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa muzvare Gladys Chachwayo vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvirango zvekunze ZANUPF inofanirawo kubvisa zvirango zvayakatemera vana veZimbabwe nekutadza kutungamira nyika.
Vanofanira kuita serious nekubvisa masanctions avakaisa pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe. Ndo zvaita kuti tive nemasanctions anobva kune dzimwe nyika, nekuti dzimwe nyika dzinewo mitemo yadzo yadzinayo maringe nekuti vanodyidzana sei nedzimwe nyika. Nyaya dzemahuman rights, nyaya dzecorruption, nyaya dzegood governance.
Asi rimwe gweta rinobvumirira vamunangagwa vatinomuda Ishe Chinyoka vanovenhengo yezano PF vanoti zvirango zvauraya nyika.
America inoda nyika yedu kuti iishandise somuenzaniso wekuti zvinhu zvatishaita kose kunoita kukuurawa vanhu zvihurumende dzeko kunodini hazvingotauki zvezvirango zvemasanction. Kuno kuZimbabwe ndo kwavanotaura votumira mumiriri wavo muno vanei vaBrian Nichols vapedze mazuva nechishona nechishona vakudotaura vaNichols vachingotaura zvirango izvi hazvino zvazvinoita. Kana chaa chiri chokwadi vanorambirei kuzvipisa.
Mukuru wesangano reRevolutionary Research Institute vachenesani ndunga kwavanoti havaoni rubatsiro runobva kuSadiq kunze kwekutaura chete.
Sadiq ikatitsigira inotitsigira nei sei nemastatements, saka inini handione Sadiq iine simba.
Vamuneya vanoti vatungamiri veSadiq vanofanira kugara pasi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vovaudza gwara rekufambisa nyika kwete kuvarega vachipinda mudondo sezvavari kuita.
Nyaya yepande yekuti Sadiq ka vakatorasika zvisingaiti instead kuti vagare pasi navamunangagwa, vati vamunangagwa mahwina maelection ezvechikopukupu, garai pasi navachamisa nemamapati mutaurirane mutsvage nzira yekuti mushande nese sezvo zvabuitika anda vamugabe navatsvangiraizvo ndezvitori nani because maoptions ese haasi kushanda kuswera vanhu vachimhanya vachimacha. After that mutarise kuti after Friday masanctions marches andifo mutarise kuti Saturday morning reality inenge yadzoka, vanhu vasina magesi vasina mvura hapana zvazvinobatsira.
Asi vaparadza vanoti Sadiq iri kutotsigira Zimbabwe nekuti zvirango izvi zvave kubata batawo nyika idzi.
Masamusungu atinawo ari kuvakanganisawo ivo, nekuti isu Zimbabwe ndeiri pakati pesati. Unoziva iwe kuti zvinhu zvinde kuDRC zvinde kuZambia zvibva kugungwa zvinopfuura neZimbabwe. Saka SADC yakaendesa resolution yayo iyo kuAU African Union, yakaendesa resolution yayo United Nations.
Zimbabwe yakatemerwa zvirango neEuropean Union, America nedzimwe nyika dzemhiri kwemakungwa makore makumi maviri apfuura nekuda kwenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu kuita sarudzo dzisina kuchena nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.